Zinoparu kuzo kuti nika yeZimbabwe yakapa vangomo taito yekuti Father Zimbabwe. Nekuti tichibva kuna vamuzingeri Trade Union vatinoziva kana vatakatanga kunzwawo tichivadiki izvi vaive vangomo vaibatanidza nyika ino yose kwese vaizikana kukachibhekipedza ungaende kumalipati ungaende kuvictoria falls ungaende kudande ungaende kubaidi bridge vajoshwa ngomo waizikanwa ingati kunyange pavakafa paya hakuna kwakanzi mabhazi achaprovhaidiwa mapikapu points ekunzi makuenda kugamba vanhu vakauya vega patakaenda kurufu hwavo iyozeka uko vanhu vakauya vegavo kuvolondia kubva makona akasiyana-siyana nekuti vangomo vaizikanwa izvozvo vangomo legasi iyoyoyo vakatisiyira ndeyedu nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Tingati here vana veZimbabwe vari kucherechedzawo nhaka yavangomo iyi zvakadzama zvinokugutsai?
Hazvisi, zvinongoti musi unenge waitwa kundi paHeroes Day paya ndopanongonzi nyobhonyobho mbichana akuchiona kuti vanhu varipo vari selfish vane chindihindini chakawandisa chokuti vada kuti ivo vamwana vatinotoziva vada kuzvipropeta kuda kuzvisisa pavakange vasiri pavatingakwanisi kukwana parirevho yakanga siyana navangomo yaya nokuti dai zvainyatsozivikanwa zvaikwanisika vanhu vakaita sanavangomo vanhu vaita mafoundation akafanana navangoma ekuti agovaka nation vachiita mascholarship kwete zvakaitwa neikonedi zviya asikuti anenge akaitwa paya akada kuvana anonzi mapresidential fund aya iye very dedicated kuna vangomo kana kuti kutoita institute inenge iri kubatanidza vanhu kana peace institute inenge yakamirira kuita kuti munyika mune runyararo muve nerunyararo nekuti ivo ndo zvavakanga vachida saka tiri kuona haiwa maefoti etowards that ari padhuze nazero.
Kuna vamwe vari kuti dai zuva remusi wa 1 July raitwa zororo rekucherechedza vangomo nemabasa avo zvii zvamunotaurawo pamusoro pacho?
Ini ndinozvishuvira izvozvo sereki kuti 1 July yeinternational holiday yepeace yerunyararo munyika zvotaurwa nezverunyararo nekuti ligasi yatinayo yavangomo yekuti vaidhirija runyararo mukaona kana zvavakazoti handei kuneta unity haisi capitulation as such asi kuti donzo ravo raiva ri kuti aa zvese zviri kuitwa zvimakaro yemasimbaya asi handei tinoita zvokuvaka runyararo munyika ndo zvavakaita ivo paya kwete capitulation ndo zvakuti kune mamahistorian vangadaii kuti vangomo vakaitwa batad vakarohwa into capitulation asi kutsvagurudza chokwadi chai chaicho haisi capitulation nekuti vanhu vacho vakanga vachinzi madividend vakanga vasiri vezapo vakanga vasiri vezifura.